Vamwe vadoma kuva makurukota ndiamai opa muchingurika shiri vaitwa gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vajulai moyo vaitwa gurukota rezvemaguta nematunhu vasusiso moyo vaitwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika chinzvimbo chavanga vainacho kubva gore rapera apo mauto akapindira mukubvisa vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe pachigaro munyori wedare remakurukota dr mishek slander vanotaurawo vamwe vadomwa semakurukota
Public Service Labor and Social Welfare, Honorable Sekesai Nzenza, Industry and Commerce, Honorable Mangaliso Ndlovu, Home Affairs and Cultural Heritage, Honorable Kane Makema, Higher and Tertiary Education Science and Technology Development, Honorable Professor Amon Mugira, Primary and Secondary Education, Honorable Professor Paul Mavima, Lands, Agriculture, Water, Climate, and the Rural Resettlement, Honorable Chief Air Marshal Terence Shields. Mines and Mining Development, Honorable Winston Chitando. Energy and Power Development, Honorable Joram Gumbo. Transport and Infrastructural Development, Honorable Joel Biggi Matiza. Information, Publicity and Broadcasting Services, Honorable Monica Mchangwa. Information, Communication Technology and Courier Services, Honorable Kazembe Kazembe. Environment, Tourism and Hospitality Industry, Honorable Priska Mfumira. Youth, Sport, Arts and Recreation, Honorable Kathy Coventry. Health and Child Care, Honorable Dr. Obadiah Moyo. Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Honorable Ziyambi Ziyambi. Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development, Honorable Stendiso G.G. Nyoni.
Vamunangagwa vadomawo vateedzeri vemakurukota vemapazi gumi nematatu uye bazi rezvekurima richaramba riine vateedzeri vaviri vadouglas karoro navaevangelisa ritatos ndivo vatevedzeri vebazi iri vavictor matema danda ndivo mutevedzeri wezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwira hondo yerusununguko vaedgar moyo ndivo mutevedzeri wedzidzo yeprimary nesekondary valove mo matuke vaitwa mutevedzeri mubazi rezvevashandi ukuvo vafortune chasi ndivo vaitwa mutevedzeri mubazi rezvekutakurwa kwezvinhu amai yeukai simba negavi ndivo vaitwa mutevedzeri wevechidiki varajesha kumati modi ndivo mutevedzeri webazi rezvemaindastry uye vamike madiro ndivo mutevedzeri wezvemukati menyika vamunangagwa vadomawo makurukota ematunhu mapfumbamwe kusiya kweharare vachiti vachiri kuona kuti vachaita sei sezvo nhengo zhinji dzezanupf dzakakundikana musarudzo muharare vapfumbamwe ava ndevanoti amai judith nwuve kubulawayo muzvare mary muliswa mashonaland west apolonia mudzverengi mashonaland east amai monica mavhunga kumashonaland central amai ellen bvaradzimba manikaland vaezra chadzamira masvingo vahabed niko nwuve matebeleland south navarichard moyo kumatebeleland north makurukota aya achatora mhiko yekutanga basa nemusi wemuvhuro vamunangagwa vati vanovimba nemakurukota avadoma uye kuti achaita basa rekusimudzira upfumi neupenyu hwevanhu
developmental trust and wants to grow modernize mechanize our economy I believe that in the next 5 years we should uplift quite a number of our people
donzo redare remakurukota iri nderekuvandudza upfumi uye mukati mevakore mashanu anotevera tinoda kusimudzira upenyu hwevanhu vese munyika kuti vagare zvakanaka
mukuru wemedia center vaenest mudzengi vaudza studio 7 kuti vamirira kuona kuti makurukota aya achapiwa mukana wekuita basa ravo zvakanaka here uyewo kuti paiswa mitemo inovabvumidza kuita izvi
saka chetinonyanya kutarira ndiyo yacho yetinoti overall economic policy nepolitical culture yemunyika kuti kufambiswa kwezvinhu kunoitwa sei ndo zvingaita kuti tizoti zvinhu zvinobudirira chetinonyanya kuda ishanduko pamaitirwo ezvematongerwo enyika muno chetinodazve ishanduko panyaya dzezveupfumi hwenyika kana nyika yaramba iri nyika yokuti inoda kuti irambe yaka vakuru vakabatirira zvinhu inonetsa
vanoongorora nyaya dzeupfumi vamatsinda kuchera vanoti vamunangagwa vaita zvakanaka nekudoma nyanzvi mumapazi akaita seremari neutano pamwe nekusendeka mamwe makurukota anga agara achingotenderera muhurumende kwenguva yakareba
hapana chimbo chekuti pamwe chanduko yakatarisirwa navanhu sikuru sei chanduko ine chekuita ne kuti vanhu vange vachikwanisa kurarama upenyu hwakanaka inge chikwanisa kuitika chatisingazive ndechekuti vachapiwa here mukana wekuti vange vachikwanisa kushanda basa ravo nemashandiro ari panofanira kunge zvichiitwa kana kuti vanokwanisa kuita fundamudziko rezvematongerwo enyika asi takaritarisa daro idare rinoratidza kuti vamunangagwa vari kuteererawo zviri kutaurwa navanhu
nhengo yebhodhi resangano replatform for youth development vaowen hiwayo vaudza studio 7 kuti vafara nekudomwa kwevechidiki kuti atungamire bazi revechidiki
chimwe zvechandikuona ndechekuti Kest Coventry aenda kuministry ine kwanga kwakadzaka kana chiti kudzika kwafa kana kutaura language kuti kwanga kwafa zvekuti sipoti yeri muzimbabwe munomu yanga haisina chiemera haisina chiremerera ende haichayemuriki saka basa randikuona raanenge akatasa naro ndekuti sipoti yedu inge ichisimukira
mumwe mugari wemuharare ama Hilda Shumba vanoti vanoona sekuti vamunangagwa vasarudza makurukota ane unyanzvi
hepi nekutiudzwa kwaitwa Kest Coventry kuti aite minister of sports she deserves it musikana uye akamirira zvekuti nyika achiwina mamedals akawanda masports ndiakasimudzira flag yezimbabwe saka apa vagona
pavabvunzwa kuti sei vasina kudoma nhengo dzebato rinopikisa remdc mudare ravo vamunangagwa vati hapana kumbogara paita nhaurira nebato ravo uye vadoma makurukota avo sezvinodiwa nebato rezano pf mamwe makurukota asendekwa ange ave nenguva achingotenderera muhurumende ndiva obert mpofu vapatrutinamasa vajosiah hungwe navadavid parirenyatwa ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin manguja